chokutanga ndechekuti vanhu vari kudikwa kuti vatungamirire vanhu havasi vanhu vanomirira matumbo avo, vanhu vanomirira ruzhinji. MP mumiriri wevanhu muparamende, kanzura mumiriri wevanhu munharaunda mumatunhu. Ukaona uri kanzura uri MP uchitsvaga chauiri kuburikidza nenyaya yekumirira vanhu hausiriwe. Ukaona uri munhu anoda kuzama kusumudzirwa nekanzuro kana kusumudzirwa neparamendi kana kusumudzirwa nenyika, kwete kusumudzira nyika, hausiriwe. Saka tadzidza patafamba apa, munozviziva kuti kumanikidzika kwose kunobudisa vanhu vanenge watingati muso unofambisa zvinhu zvakanaka. Taona tadzidza kwatiri kuenda uku taakuonana.
Asika murume auzari rune Rwizi vachamisa, zvii chaizvo zvamuchaita kugadzirisa nyaya iyi?
Isusu tine kandi selection itsva yatiri tinofanira kuremekedza vanhu zvavanotaura munharaunda, community zvainotaura. Vanhu vanomirira vanhu vanofanira kubva mucommunity. Hongu patinoitawo basa, asi basa guru nderecommunity, kubva kune vanomirira nharaunda iyo, maresident association, kuenda kumachechi, kuenda kuvarairidzi, maopinion leaders, kuenda kumatraditional leaders vari munharaunda. Vanotoziva kuti munhu anotimirira zvakanaka ndeuyu, nekuti vanotarisa track record. Nokuti izvozvo kumashure kwabhiwa kunotaura kuti uyu mutungamiriri, uyu ndichimbwasungata, ndisorobhangu akangomira kuti akangopuhwa masimba. Aiwa kani mani, nezvemusha zvinonosiyiwa panext door pavanonakirwa ipapo. Hatidi vanhu vanoti vangozva kwayarira ngoma votoenda, ende vaenda ikoko vakatamba vanobva vasiya trau. Toda vanhu vanoramba vakabata chimiro chakadzama patinenge tichimirira vanhu. Ndo vanhu vatiri kutarisa ivava, vane nhoroondo yekufamba vakarurama, integrity, kwete kuda kubira vanhu kana chitsotsi, vasingatsvagi mabasa asi kuti vari kutsvaga kuti kuwanikwe mabasa eruzhinji, kwete basa remunhu umwe chete.
Totarisawo iyo nyaya yesarudzo, muri kufara here nekuvandudzwa kwaitwa mitemo yesarudzo sezviri kutaurwa navamunangagwa kuti vari kuedza nepavanogona?
Vamunangagwa zvavava kuzvitaurira zvekuti chagadzira chakati, vanongova munhu umwe chete. Hakuna anogona kutamba mutambo ari umwe chete, mutambo vaviri, zvanza zvinogezana. Nyika tiri dzine mupindira gumbo rimwe chete, ndosaka muchiona maziso ari maviri kuti abatsirane, nzeve dziri mbiri dzibatsirane. Tofanira kuti pamwe chete toonesana. Izvari kuita zvazanondega akazoonekwa asina jira mumasepo. Pari zvino mitemo iripo hatisi kuwirirani, zeki iripo hatisi kuwirirani.
Sei mafuratidzwa mwoyo nezeki iyo kairi kuti isangano rakazvimirira uye haringaudzwe zvekuita nemi VMDC Alliance kana nezanu PF chero rimwe kana nerimwe bato zvaro?
Mabatiro ayo inotarisa kuti wabuda mumbamani, uye iri kuratidza kuti inonge iri referee ari kuridza pende, iye akapingwa kana kutsvingwa ndare neumwe munhu. Vaakuita kunge vari muorgani yezanu PF kana kuti yepati imwe chete. Toda munhu anoita zvinhu zviri pajikitere, anoita kuti zvinhu zvifambe pamwe chete. Ndo inova nyaya hombe yatinayo gore rino nerinouya, kuti kana zvisati zvagadziriswa zvesarudzo, gore rino totoona kuti zvagadziriswa. Hatisi kuzosiya ziya zvekuti tinoramba sarudzo kana kuti zvinotoitwa chete, asi dzatinourirana nekuti kukanya hurangani.
Vaari kutika kunoda kutaurwa nyaya dzakadai dzivachamisa kuPollard?
Takataura tikati Pollard iporiji kumboza, hatigoni kuenda kunhu kwatinoona kuti rongwa herisadza mutekwetevera. Ini ndakakurira kumusha ini, usaenda kunodhidha mudhigidho rengwena kana usiri ngwena uye usina kubutsina, nekuti unoiuya kumuchekusika chamudududu unotonosvika wosangana naye ngwena muzasimo. Saka isu hatiri zvinhu zvakadaro zvokuzevhana kana kubatana kumeso, kuvharana kumeso. Vanhu kana vachitaurirana ngaizive nhaurirano dzinoitwa zviri pachena, zvokuwirirana panotaurirwana pacho, pachiwirirana kuti anenge ari mutongi gava maenza musentiyani, kwete kuti toenda kunoti kunoreva mhosva yedu kune akapara mhosva ndiye waakuitonga